Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pacho chizimu vari kutoona senge chunhu chingatofosekedze vanhu. But patriotismu i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kumwenzi uri muZimbabwe and unofarira zvekuitawo unofarirawo nyika yako. But kana usingafarirawo zvekuita Zimbabwe kana nyika yako, then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako.
Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic act uye kuti rive bhiri rive mutemo wemunyika.
KuAmerica kuno ndinotova navana vanobva kuZimbabwe. Vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo, wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko. Saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe.
Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vane mhosva yekutengesa bvunzo dzezimseki kuvana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inoti inogutsikana nemutemo unoranga vanhu vanonzi havadi nyika yavo, vanonzi vanotaura zvisina kunaka pamusoro peZimbabwe vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Hurumende inoti mutemo uyu wakafanana nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act, uyo unorambidza zvizvarwa zveAmerica kuita hurukuro nehurumende dzedzimwe nyika zvakamirira America. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Logan Act iri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe yakasiyana zvikuru mukuti Logan Act nezviri mubhiri rePatriotic Front zvinorambidza zvizvarwa zveAmerica kutaura nehurumende dzekunze zvakamirira hurumende yeAmerica, vachiti mutemo wePatriotic Front uno wePatriotic Act unotyora kodzero dzevanhu nokuti unorambidza vanhu kutaura zvavanoda kunyange vari kunze kwenyika. VaMasiye vanoti hapana munhu anomanikidzwa kuda nyika yake, zvikuru kana hurumende yenyika yake ichimunzvenyerira. Naizvozvo mutemo uyu unongova imwe nzira yehurumende yokudzvanyirira zvizvarwa zveZimbabwe.
Uyu mutemo uyu tagara tichitaura kuti mutemo uyu hausi hauna kubira zvakanaka. Mutemo watinoziva kuti uri kuuya uchida kumbunyikidza kutaurwa kwenyaya dzekodzero, especially kana uri kunze kwenyika.
Tinoona hurumende inoti zvanzi mutemo uyu wakafananidzwa nemutemo wekuAmerica unonzi Logan Act. Chii chamungatiudza pamusoro pePatriotic Act neLogan Act yokuAmerica?
Logan Act chandataura ndeche kuti paLogan Act muAmerica munomo hapana munhu achakombitwa nayo payakaiswa. But mutemo unotaura kuti haukwanisi kunegotieta on behalf of America. But tichitarisa nyaya yePatriotic Act yatitaura, especially makada kutarisisa maMP eZANU-PF kana kuti maadvocates ayo Patriotic Act, vari kuzviona vachiataka vanhu vakaita sevanomirira maopposition political parties vanenge vachienda vachiadvocata for human rights. Semaziviro andinoita, hapana munhu akambonzi aenda achinonegotieta any contract or negotiating any deals on behalf of the Zimbabwe government. But maonero ari kuita vanhu vari kugadzira mutemo uyu maonero akasiyana pakuti America iri kutaura kuti iwewe haungamboendi uchino representa hurumende kwaunungori kukuku but kuzimbabwe manji inya yekuti iwewe haunga mboende uchino taura pamusoro pe zunu zvirikuitika muzimbabwe kunyanyanya kumbunyikidzwa kwema rights muzimbabwe kana kunyanyanya nyaya dzema sanctions
tirikuona kuti shoko rekuti patriot riri kutambiwa naro zvikuru mumutemo uyu patriotism kana kuti kuda nyika yako kunomanikidzwa here pane mutemo unorambidza munhu kuti asava anoda nyika yake
zvinhu zvationa zvinoshamisa zvokuti patriotism vari kutoona senge chunhu chingatofosekedze vanhu but patriotism i concept kana kuti zvinofa kungoflowa from kungonzi uri muzimbabwe and unofarira zvirikuitawo unofarirawo nyika yako but kana usingafarirawo zvirikuita zimbabwe kana nyika yako then haungambofosekedzwi kunzi ufarire hurumende yako iyo ichikumbunyikidza marights so nyaya yepatriotism tikuona kuti kumbunyikidzwa zvekare kwatoda kuzama kuitwa nemutemo uyu kuti tifarirei nangwe tisiri kuita zvinhu zviri right of which izvinhu zvisina kunaka
mutemo uyu zvawava mumabhuku zvawava kushandiswa munoona sei mberi uko uchakonzera zvinhu zvakadini mberi kwatakatarisa uko
kumberi kwatakatarisa uko mutemo uyu tinoona senge ucharamba uchipatsanura vanhu muzimbabwe nenyaya yekuti vakarerekera kupi pamanyaya dzematongero enyika kwatada kuenda sezimbabwe kufawo kuri iko kuti vanhu vafa kubatana ungave wezanupf ungave ccc but kana pachiitwa nyaya dzinovaka nyika zvunhu zvokuti munhu wese anofauwa ari achifara kuvafa but nemunyaya yemutemo uyu uri kuuya uchiwedzera kupatsanura vanhu yatingati segregation kana kuti polarization yevanhu nenyaya yematongero enyika saka hapana zvauri kuumba nekuvapo but ndoona senge uri kutostraina yatingati maissues edemocracy anofanwa achiumbiridzwa nehurumende kuti vanhu vafare vachinzi haisi tinobva kuzimbabwe kana kuti vanhu vafare vachidemonstrata kana kuexpressa maopinions avo ezvinhu zveichiitika kunyanyanya nyaya dzekodzero dzevanhu
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vanoti mutemo uyu wakakurukurwa zvakasimba nemakurukota ehurumende akabvumirana nezviri mariri uye kuti rive mutemo Dare redzimhosva muchipinde nezviro rakatonga kuti varume vana vapike mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro izvi zviri kuitika mushure memazuva mashoma umwe mutevedzeri wemukuru wechikoro nemurayiridzi kucholocho vakatongerwa makore matatu mujeri mushure mekupara mhosva yakadai vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yokutengeswa kwebvunzo yave nemakore mazhinji ichiitwa vachiti hurumende yaigona kuva yapedza dambudziko iri kare kare asi iri kutadza kuita izvi pamusoro peuori hwanetsa munyika
izvi zvinouraya vana vechikoro vana vadoko vatinotarisira kuti vazo tora nyika vachipfuudzira mberi zvinonyadzisa nyika zvekare yezimbabwe kwese kunozoenda vana ivavo kunodzidza sokutaura kwandaita kuamerica kuno ndinotova navana vanobva kuzimbabwe vamwe vacho pavanonyora unoshayiwa kuti vakapasa here form 4 kana grade 7 zvayo wovona kuti pamwe kupasa kwacho ndikoko saka zvinonyadzisa nokuti zvavanonyora unoku nezvavanoita zvinenge zvichiongororwawo navamwe kwete neni chete vobva vashoresa nyika saka zvinodhirisa ufumi hwenyika uori hwoku hunoenda kufundo nokuti fundo ndiwo musimboti hwokubudirira kwenyika ipi neipi zvayo
tikatarisa nyaya iyi profesa Masocha yava nemakore ichingoitika chii chinotadzisa kuti hurumende
ivhare zvese zviri kuitika izvo zvisaramba zvichiitika. Munoona sekuti vane chido chokuvhara here kana kuti kuda inyaya dzinongova nyaya dzouori? Vanotadza sei kuzvimisa zviri kuitika izvi kwemakore osawo?
Chinonyanya kutadzisa ndicho uori hwadzikamidzi. Vana vari kuzvarirwa muuori, vana vari kurerwa muuori, vachizokura vachienda kumabasa, saka havaoni chakashata nouori. Ndo zvatogara chitaura kuti nyaya youori ipere yecorruption iyi ngaiiswe masilabhasi kubvira kukreshi, zvichiratidzwa vana pachena kuti uori hauna kwakunotisvitsa tose. Unenge uchitozviuraya iwe pachako nevana vako nedzidza rako zvese nenyika yako kana ukaita uori. Saka hakuna dzidzo iyoyo, hakuna hwaro huriko mudzidzo hunodzidzisa vana kuti uori hwakaipa. Vanhu vaakuona vanhu vakuru vachipita uori vozoti ndo mararamiro acho. Madhiri hapo naapo madhiri. Saka vana vari kurerwa muuori havasi kuona chakaipa chinenge chiri muuori imomo. Zvinobva zvatotiuraya isu senyika, nokuti vana vachazotora utonge ava vanga vave pati ipi zvayo, vachange vachingozoita izvozvo vanenge vakura vachizviita vachiona, bvunzo dzichingoshambadzirwa chero zvikabatwa chero zvikasabatwa. Asi tinozonatso kuzozviona mumaitiro avana vacho kuti chii chavanozoita chinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Panguva iyo nyika zhinji pasi rose dzichicherechedza mazuva ekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai re16 days of activism against gender-based violence achatanga nechishanu, mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvakakosha kuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha munyika. Vagwaliat vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inoranga vanotyora kodzero dzemadzimai avo vavanoti kodzero dzavo dzinombunyikidzwa panguva dzekufamba vachikwira mabhazi nemichovha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Sihlanganya uye navagwaliat nezvenyaya iyi.
Sukuti mirishonga inosangana navafambi vachimbunyikidzwa kuti vange vachikwira michovha nemabhazi avasingadi, uye zvakare vachichajiwa mari dzisingaenderana nemari dzinenge dzambotaurwa vachatandwa kukwira inopera rini. Vanhu vanopiswa panguva yakaoma apo pavanenge vachida kuita sarudzo yekukwira mabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana siyana kazhinji. Vanhukadzi vanobatwa nhengo dzemiri nokudhonzwa dhonzwa. Izvo ndoti hazvina hunhu zvokuramba zvichingoitika. Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinongokurudzira kuti dai vanoona nezvematare vaisa mutongo wekuti vanhu vanobatwa vachiita izvi vanoenda kunogara mutorongo kwegore kana kuti 6 months kana nekubhanwa zvakare kuti asazowanikwa achishandira panzvimbo iyoyo kwegore kana kuti 6 months zvakare. Isu sevafambi tinoti hatina kusununguka kana tiri muziteshe kana chida kukwira mabhazi tida kuita sarudzo yatinoda.
Tinoona kuti muri kutaura imi kuti pane dambudziko zvakare kune dzimwe nzvimbo dzekuwana mabhazi iwaya ekuti vanhu vaende kwavari kuda. Mungatiudza kuti inzvimbo dzipi idzi uyezve zvii zviri kuitika?
Vanhu vekumabvuku Tafara Gazebo nzvimbo dzakakomberedza vachanzira ruva vaona moto kuti vange vachipinda muguta reHarare vachienda kumabasa. Apo mabhazi anga asingawaniki nemakombi kuti vange vachienda kumabasa. Vanhu vazokwira mota dzemapuraivheti nedzimwe dzakadaro kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa kuti kumota dzinotakura veruzhinji dziwanike. Takatarisa ndingangoti isinsaidhi yeHarare zvifambiso zviri kunetsa zvikuru.
Pangagadziriswe sei?
Dambudziko iri tino tuda kuti paisi kwe msuru pamwe chete nima stakeholders ezi arimu transport ya tinoti pano diwa kuitwa ya tinoti transport indaba kuti nyaya izi nyaso zewa tizizika zirizi kuitisi msuru pamwe chete tuchaki tusatinga ite kuti mota ziwanike tinuta kurabari zinji tinda kumabaza apa tutangro ufti zishimu patino voma dorope ningati mtaundu Muguta, mota zirukaska kupira zinutakura waliri hizi zinutakura kutu wano wakuri mota zemato
Zikuru za tukunya nochira sela fambi ndizwe kuti kana tichinge za peza baza Nguwa ya pere ayatuna tumalet hours Nanguti wano tukusangana ni mota zemako uro tisinga zile Nukuti kunigwe kusisi na mabazi ni michova Yatuna tiiruma association
Abo vanga bari mutungamiri wesangano re Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura na Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7 vari muHarare. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday mune nyaya inoti sangano rinonzi Teachers for Economic Development ED riri kunyengetedza varairidzi vasina mabasa kuti vapinde muchikoro chebato reZANU-PF cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe zvinotarisirwa nebato iri kuti vagopiwa mabasa. Bepa nao iri rinoti sangano reTeachers for ED riri mupishi rekutsvaka varairidzi mumatunhu ose. MuNewsday makare hurumende inoti vanochengeta nzvimbo dzemabhizimisi akazvimirira kana kuti security guards ose anofanirwa kudzidziswa basa nemapurisa eZimbabwe Republic Police ichiti mbavha dzakapakata zvombo dzanyanya kuwanda. Mukroniko, gurukota rezvemari vamutuli nguve, nasi vachaparura bajeti renyika regore ra 2023 vari kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. MuNewZimbabwe.com, umwe wevakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vatendai biti, vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro pezvamamiriro akaita zvinhu munyika. Haana maturo vachiti vanhu veZimbabwe havana nyika naizvozvo havanzwisisi kuti vamunangagwa vari kutaurei. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo aiwa ndokutenda ve Studio 7 tenda ve Studio 7 ndokutenda ve Studio 7 aifena ngundo tenda Studio 7 ba pa pura ja cha Studio 7 yakati rera atombo rari kanzina ngundo kwa Studio 7 Studio 7 no tupura pungwa isweche dik umwe waisdik wese atapo pungwa ne Studio 7 So, don't tell the studio says, Mother Maradaro, the Moyo Yoganaka, Mamuka, Tilarichet, Sandra, Naudze, I want no tent, no tent, whatever it is.
I knew that I would see Gabala, a tower, our Chichi, Mamuri Bias, Maria, Kurikira, but Rukutonga Zimbabwe. I do it one. Was it Kanakuta is a jazzo? Pan agreement, Panyaguti, one is empty for Guta or Iwa. 1 year's offer, 5 minutes, 6 minutes, you can attend the Ajinguta or Arig. kuchipo tapinda kusisiyo aiwa iyo 5 seconds azipana nenga abvisiwa munyeni ameno kuti apa munotaura muchita tina kwatakarerekera munenge mujireweze ngoza ameno pamwana isisi havana chavanoita chine musoro kana kuti zvavanoswerawo vachiita kozi kana iwo vatapenywe nawo wacho mune mitaro tovari kutora nawo vachizokupa imimi hapana patinonzwa vachitombotaura nyaya dzesisi nyaya dzesisi dzine dzirigo dzekuti vari kuprizona ava vazoitwa sei nyaya yavo ikangodaro chete zvapirira ipapo tikachida kuti tichiuyo kune zvaitwa napurezidendi Chamisa hapana chinotaurwa kana zvavaitawo hapana chinotaurwa ameno kutipawo mune muchupo wakanawo sei patibatsireiwo tikwanisewo kunzwa masaidi ese ekusisi ngozi ZANUPF everyday iri kunyaya
ya masikati masikati mukoma hwande ndiri muLimpopo pachimfezi apa ndine nyaya yandiri kuda kutaurawo inobata vazhinji vabereki vane mwoyo wokubereka ndivo vandakamira navo mukutaura kwandiri kuita kudai panyaya yechild abuse yevanasikana vari kubatwa mabatirwo asina kumira zvakanaka ndo pandiri kuda kunyanya kutaura pamusoro papo nyaya iyi yanga ichida kuti chirongwa ichi matano matare ane chirongwa chokuti vana vasikana vabatwe zvakanaka mukugara muupenyu hwedu ndakachitinini vaifanirwa kunge vachi vemutemo ngavabudise mafone numbers avo pese pese pavanotaura nezvechild abuse ngavabve vataura nezvemafone numbers avo abude pachena kuitira kuti ani nani akwanise kuita sei akwanise kutora mafone numbers iwayo then kana paitika chiitikwa chinenge chaitika munhu akwanise kufona direct kudepartment irero
kutaura tirei pano pastudio 7 ningi government yedu inoti toda kuomesera vanhu vabereki vachabata kana kuti vanhu vakuru vachabata vana zvibharo raiti zvakanaka izvizvo ndo mashoko egovernment izvovo akanaka zvisina kuvhera nekuti vanhu vari kushungurudza dambudziko rinozovapo nderekuti regai tichikuudzai mugovernment yacho munezvisingo mugovernment yezimbabwe dambudziko rinozovapo nderekuti munozoshandisa politics pabasa zvokuti kana munhu wamunoziva kuti uyu unoshandira ZANUPF zvakanyanyisa uniyo chete akabata munhu chibharo zvinototsipa-tsipa but imuri kukurudzira kuti unofanira kuomesera saka vamunoda kuzoomesera ndivanani nokuti mazuva anawa vanhu vazhinji vari kuita mhosva vanhu vazhinji vari kunyaita mhosva muzimbabwe vanhu vezanupf nokuti ndio havasingatyi havana chino chavanotya bhozi ezilongu achingova nekadhi plasi achizivikanwa tinomhaya nemusangano ndiye woita zvokusina nebasa ndo kuti avangochiva chana chaachiva ochitora nyika yedu haina kwainini ndavabereki government ingangogumira kutaura seizvezvi nokuti zvino zviri kuitika munyika asi muchaona kuti zvinoitwa kuvanhu vaviri kana vatatu vamunoziva vezanupf batai mumashoko angu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tava kuchienda kumitambo yeFIFA World Cup au yazve murume anofarira zvenhabvu. Amusekiwa, takawana mitambo mina nezuro, chii chaka kubata yapa?
Mitambo mina ya nezuro, aina kubuda the way yana naka nijifunga kutichabuda. Pa game re Germany ne Japan. Takapa kuti Germany change charawa Japan, but mnoga zia bora mtambo. Japan ya zo kunda Germany 2-1, and Germany yanga ilifavor to win, but mnoga zia bora mtambo, and they have monumental tough against other teams mugrupu mao. Then kwaita Morocco ne Croatia zvakapera zviri mangange. Then Belgium ne Canada is expected that she andaka fungira kuti Belgium ichakunda Canada yakundwa 1-0. Then Spain andaba funga kuti mazvobozva zvinga wande kudaro inenge yakuita kunge basketball. But since Spain actually it looks like it's a strong team. So I just don't want to go the round of 16, but 7-0, hey, as the Udaru pa World Cup.
Since you could go to team Mawandaya, Germany, Japan, Japan, Tikawana, Argentina, Japan, Saudi Arabia. Since you could go to Bamsegio.
I think it's a good idea to my coach, my team, my players, but as well, Marco, I underestimate what other small teams can do. That's number one. As long as a ball can go to the other end of the half, that ball can still get into the net.
Nasi mswe China, tine mitambo mina, muma grupa kasiana siana. Kune Switzerland, tine Cameroon, mulupa wana se yapa?
Hapa parbune, kuti jisapera se. Because Cameroon is a very strong team. Africa, but mukawana the way my teams in Europe, the way they play soccer, they tend to play soccer a positional soccer. Saka don't know what Cameroon will win up, but ipapa and Sasso Ziva is 50-50, and it can go either way. But I think a draw would be a fair result.
Mm-hmm. Muno mwezo mtambo mgroup G imomo Brazil iri kusangana ne Serbia muno zvoona sei?
Aiwa Serbia singi itimwe irikwanisa kuroreka ndirikuona Brazil ichiwina.
Mugroup H Uruguay iri kusangana ne South Korea nhasi muno muona sei mutambo uyu?
Uyoyoyova ndirikuona iri favor to win, but South Korea it's also a strong team, vanhu vari very fast, and mnovaziva ukaapply speed mumutambo webhora speed can make a difference, but Uruguay ine more experience, ndirikuona ichikwanisa kuwina.
Mugroup H mutambo wekupedzisira wanhasi Portugal iri kusangana ne Ghana.
Yeah, ndikuona Portugal ichiwina because Ghana ndo ine the youngest team mutournament. It's the youngest in the sense yekuti ma players achiri vane experience, and kuPortugal ndo kunotambira anonzi Ronaldo nyanzvi yebhora. Saka ndikuona ichikwanisa kukundawo Ghana by a small margin.
Kana makatarisa mitambo yataona kusvika pari zvino, munofungei nemafambiro ari kuita FIFA World Cup 2022?
So far so good in terms of the quality of players that sukutarisira kuti vange vachikwanisa kutipa isu vaoni, and zvakarongeka zvinhu zvacho ilusa zvakarongeka, and zvinhu zviri kutinakidza isu vaoni pakuti ndo patinokwanisa kuonawo bhora racho at the highest level.
Vamusekiwa, tinotenda zvikuru namashoko amatibatsira nawo. Ndichadzoka zvikare nhasi mugotitaurira zvamunenge maona. Ndinotenda chaizvo.
Thank you, mukoma wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende anonzi akabvumirana nezviri mubhiri repatriotic acts kuti uve mutemo wenyika. Varume vana nezuro kuChipinge vakatongerwa mwedzi misere mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokutengesa bvunzo dzezimsek kuvana vechikoro. Nhasi mitambo yenhabvu dzeFIFA World Cup 2022, Qatar ichatamba neSwitzerland, kuQatar Switzerland ichatamba neCameroon, Uruguay ichatamba neSouth Korea, Portugal ichatamba neGhana, uko Brazil ichitamba ne Serbia. Tashika kumagumo.